Ikilo amuti watu wenda waka ito za tungo garati kitaura kutimau ito anota zimeji wanenyita ito zimeji wanema pati chumango wawo neko zere kuti wapindi ne kutana zimu kutu kutimeta particular ya kutani security threat akiti wana kuti wanengo wanoti posheo kwa kuti wanopindi na waka nangana ne batere wano kuti wapindi re waka nangana ne threat inoweza kunyika asi zisi nengi zino chazi wakuti kudawo mauto wo mboyaka kwa ya chumba nukunyesa kwa mako ete wana wamu kade wanengo wazika tembe wakanaka wachifurwa wano mzimayo hawe wazika ni mzimbabwe ite kiri zitrek parisi
wamu gabe waka gara waka taura kuti futi inotevera mashoko e politics kwenye kuti inotunga mirambeli munoona sei izwa sei kwa nawashi wengesu
zino kutenda kuti mashoko e politics asena ari national ere kana kuti ari personal atifundiziriwe kuti ami inenge iri professional ingotevera mashoko ese e politics ngokune mashoko e politics anoparaka
vamugabe vangatarisirwa kutora matanho akaita sei tichitarisa zvakaitwa nemauto izvozvo
anonetsa kuti vamugabe vangatora matanho akaita sei tinoanzo kuti vamugabe pamwe vakatokumbira kumadodha aya kuti vakomana yaititaurirane chiri sezvatiatatiita kugwamba kudhara gwara rezanupiefu rokuti tikane zviri open saka apa panezvi panonetsa asi anything can happen is anyone is guess hapana munhu angaziva kuti chaitika nechipi zvichine vanasiyenga vanokwanisa kudzosa vamunangagwa vakasunganurwa navamunangagwa zvichida woyamuka vakasunga navamugabe vamugabewo vakaivovamwe vanotungamirira mauto muzimbabwe
nezero paitaurwa navachiwenga takaona kuti vakuru vemapurisa vachiuri nevemajeri vakanga vasipo tingati here pane kusadyidzana kuri kuitika mune vanochengetedza nyika iva kana vatingati masecurocrats
vaiva kwavo tinova kenzindo vakaira kuto chavo ivachiwenga vaivapo unovateedzera yavagalerius vanhu vaivapo eko tinoona kuti yange yakadiriwao tinoona vakatota uniform dzeiti dzese yesei ivavo ndo vari important vana vachihiri tinovaziva kuti vanoziva kuti vakamboita mukaribosa navamugabe saka vanhu vanotya zvikuru kuti vamane nekuti vanoziva zvavakamboita navamugabe asi tinoona sekuti vakomane vemauto vanga vakakwana nezuriwa